This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata munokwanisawo kutinzwa paInternet pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitiwe zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mauto anorova zvakaipisisa nengo dzeMDC inotungamirwa naVamogen Tsvangirai musha weHighfield nhasi.
Musangano mukuru weEurope Africa Summit unotanga muBrussels, Zimbabwe isina kumirirwa nekuti mutungamiri wenyika akaramwa kuenda zvichitevera kunyimwa visa kwemudzimai wavo rekuti vaendewo kuBelgium.
Sangano revashandi reZCTU roshora danho rehurumende rekurambidza kupinda kwezvirimwa munyika.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Masoja anonzi arova zvakaipisisa nengo dzeMDC inotungamirwa naVamogen Tsvangirai musha weHighfield dzanga dzichikurudzira veruzhinji kuti vagozoenda kumusangano uchaitwa navatsvangirai muHighfield makare nemusi wemugovera. Mutero wedu nhau Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Vechidiki veMDCT vanonzi varohwa zvakaipisisa nemasoja mumusha weHighfield nhasi pavanga vachikurudzira vatsigiri vebato iri kuti vaende kumusangano wakatarisirwa kuitwa nemugovera. Nengo yeMDCT inomirira Highfield muparamende vaEric Murai vati masoja asvikira vechidiki ava vachinamira mapepa ekushambadzira musangano uchaitwa navatsvangirai nevatsigiri vavo ndokuvazvindikita vachinzi vari kuita zvisingabvumidzwe munyika.
Ichokwadi kuti chiitiko ichocho chaitika muHighfield mandinobva ini mandinomirira ini semumiriri wedare reparamende. Ndiri kunzwa kuti vakomana tine rari yatakaronga kuti itwe musi weSaturday. Atakaenda kumapurisa tikabhuka zvakanakanaka tikapiwa go ahead yekuti tiite rari iyoyo. Asi ndiri kunzwa kuti vakomana pavanga vachiita gadziriro yerari iyoyo vasangana nevakomana vari kuzviti masoja pakireshi inonzi Zororo Center. Chinova chinhu chatisina kufara nacho kuti tingati susu panzvimbo yatinotarisira kuti panenge paine vana vari kudzidza nezvechikoro kunyanya-nyanya zvanyanya kutirwadza ndezvekuti vana vachiri vadiki vekuti havadi kunzi vasangana nechiitiko chakadaro chekuti vanhu vanorohwa vachikwara zvakaipisisa ropa richiverera vana vechikoro vachiri vechidiki vekreshi vachiona. Saka chinhu chiitiko chatibata sekuti hatitarisiri kuti muHighfield mungaita besi remasoja kana kuti mungaita baraki. Chatinoziva ndechekuti hamuna baraki muHighfield.
VaMurai vati pane nhengo dzavo nhanhatu dzakuvara zvakaipisisa mumhirizhonga iyi uye nyaya iyi inonzi yatosvitswa kumapurisa.
Ichokwadi pane vanhu vakuvara, saka zvaitika ndezvekuti vakomana ava vanga vari 6 andiri kuziva kuti varohwa zvakaipisisa. Vatorawo nyaya yavo vakaenda kumapurisa sezvo tanga takaita zvinhu zvedu above board zvekuti takaapplya kumapurisa tikapiwa go ahead yekuita rari iyoyo. Saka pari zvino vakomana ava tavaendesa kuwelfare yedu yeMDC kuti vaone kuti vangabatsirika sei kubva kumaronda avawana kubva mukurohwa nemasoja iwayo.
Asi mutauriri wemapurisa amai Cheri Ticharamba vati vanoda kunyatsonzwisisa zvaitika kubva kumapurisa ekuHighfield kwaitikira nyaya iyi kuti vazonyatsopadivire mapurisa panyaya iyi. Zvisinei nekurohwa kwaitwa nhengo dzavo nemasoja uku, VaMurai vati musangano wavo uchaenderera mberi uye zvaitwa izvi zvatovapa simba rakanyanyisa rekuti musangano uyu ubudirire.
Wakuchitenderera mberi zvakanyanya nekuti hatina chinokwanisa kutimisa. nyika ino inyika iri kuda rubatsiro kubva kumuri yese kumunhu wese weZimbabwe kubva ku all political divide saka toda kuedza kutsvaga solution yezviri kuitika tikatarisa izvozvi tinoona kuti hurumende iripo iri kutotadza kubhadhara chero vashandi chaivo chaivo saka isu tiri kuti toda kutsvaga solution munozviziva solution kazhinji inobva kuna vatsvangirai vanowa ndiwo mutungamiri wedu wemovement for democratic change saka tiri kuda kuti vanhu vauye vazvinzwire kuti nyika ichaenda kupi saka rari yedu iri kuenderera mberi vanhu vanouya vaudzwe nemutungamiri wedu weparty kuti tichatora danho ripi nematambudziko akanangana neZimbabwe pari zvino
kurohwa kwaitwa nhengo dzeMDCT idzi kunouyawo apo bauto iri richiramba rakatsika madziro richiti mashandiro evari muchiuto anofanirwa kuvandudzwa asi bato rezanupf rinoti hapana chichachindwa mumashandiro anoita mapurisa nemauto sezviri kudiwa neMDC vamwe vakuru vakuru muchiuto vakaita savadouglas nyika yaramba vakabuda pachena kuti havazofi vakacherechedza vatsvangirai semutungamiriri wenyika kunyange vakazosarudzwa neveruzhinji kuva mutungamiriri wenyika studio 7 haina kukwanisa kutaura nemutauriri wemasoja kuti tinzwe kana masoja aya anga ari pabasa paarova nhengo dzeMDC aka hakazi kekutanga nhengo dzeMDC dzichirohwa nemasoja sezvo izvi zvavagaroziva kuti mapurisa nemauto anoita basa rekurova pamwe nekumbunyikidza nhengo dzeMDC nguva dzose ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Vatungamiri venyika dzemuAfrica pamwe nemuEurope vari kutarisa pamwe nekuzeya zviri kuitika muCentral African Republic muchirongwa chiri kumucheto kwemusangano mukuru uri kuitwa muBrussels kuBelgium. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi, munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vati vachakomekedza vatungamiri venyika kuti vaone kuti muCentral African Republic mune kugadzikana pamwe nekuwanirwa rutsigiro rwemari.
The people of Central African Republic are suffering grave, deplorable atrocities. I will do everything possible to improve the international response.
Vabhani vatiwo pasi rose harisati raita zvarakavimbisa kuti richaitira nyika ine mhirizhonga iyi. Vatiwo mauto erunyararo emuAfrica neekuFrance ari muCentral African Republic haana zvikwanisiro uye ari kuremerwa nemutoro waakatakura. Vatiwo Central African Republic inoda urongwa unobata mativi ose zvematongerwo enyika pamwe nemari kuitira kuti hurumende ikwanise kudzosera mauto nemapurisa pamabasa aanofanira kunge achiita. Vatungamiri venyika makumi manomwe dzemuAfrica nemuEurope vari kupinda musangano mukuru uyu uyo uri kuitwa panguva iyo sangano reEuropean Union riri kuparura urongwa hwemauto achange achishanda ari muCentral African Republic.
European Union yabvuma kutumira mauto anosvika churu chimwe chete ayo ari kubatana nemauto emuAfrican Union zviuru zvitanhatu uye ekuFrance zviuru zviviri. Mauto ekunze aya ari kutarisisa kudzivirirwa kwevanhu vechitendero chechiMuslim ava vari kurwiswa nechikwata chechitendero chechiKristu icho chisiri kufarira vaBalaka. Zviuru nezviuru zvevanhu vechiMuslim vakatiza misha yavo vazhinji vachienda muupoteri munyika dzakavakidzana neCentral African Republic. Chikwata chinopikisa vaBalaka chakaumbwa gore rapera senzira yekudzosera kurwiswa nekuurayiwa kwevanhu kwaiitwa nechikwata chechiMuslim cheSeleka.
Zvichakadaro, musangano mukuru weEuropean Union Africa Summit watanga muBrussels pasina munhu ari kumirira hurumende yeZimbabwe. Dinindingira remusangano uyu ndere kuunza budiriro muvanhu uye runyararo kana kuti investing in people, prosperity and peace. Nyaya dziri kuzeiwa dzinosanganisira nyaya yedzidzo dzevechidiki, mitemo uye nyaya dzekushanyirana kwezvizvarwa zvenyika idzi. Kumucheto wemusangano mukuru uyu kwange kuine mimwewo misangano midiki inosanganisira yevechidiki, mabhizimisi, nhengo dzematare eparamende uye EU Africa iyo yakabuda nechisungo nezvisungo zvichange zvichizozeiwa nemusangano mukuru watanga nhasi. Kumisangano iyi ndiko kwaendawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe. Variko vanosanganisira nhengo yeMDCT mudare reparamende, muzvare Tavita Kumalo pamwe namuzvinabhizimisi vaNigel Chanakira. Studio 7 haina kukwanisa kubata vari kumusangano uyu kuti tinzwe zviri kuitika. munyori mbazi rezo kujikiza ananizi mwenyika va Joy Bima wauza Studio 7 kuti hurumende ainawa yaka tumira kunomirira kumusangano mkuru watanga nasi uyu chitevera kuramba kwa kaita mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe kuenda kumusangano vachiti mudzimai wavo amai Grace Mugabe vainge vanyimwa visa rekupinda mBelgium.
No, hurumende yeZimbabwe haina kumirirwa yakabvira isina kumirirwa kubva kumeeting yemasenior officials, meeting yemaministers and zvekare kusummit hatina kumiririrwa.
Saka hakuna munhu wamama atombotumira kuendako?
Hatina kutumidzira munhu ikoko.
Asi ka tiri kunzwawo kuti pane zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri ikokoko zvakamirirani?
Ma businessmen ekuZimbabwe vakaenda kunoona vana nevamwe vavo vekuEurope vachitaura zvemabhizinesi zvavo zvisina basa nesummit iyi.
Munyori mbasi rezo kuchidzana nedzimwe nyika va Joy Bima vachitaura vari parunare muHarare.
Asi mumiriri weEU muZimbabwe vaAldo de la Russia vanoti musangano weEU Africa uri kufamba zvakanaka uye hukama hweZimbabwe neEU hunogona kugadzirika hawo mune ramangwana.
We have a huge participation from the side of Africa and the European Union. We have all together 37 presidents, one vice president, 27 prime ministers and 14 ministers of foreign affairs. The discussions are going well. Already yesterday, the meeting with the minister of foreign affairs was very constructive and there was an agreement on the final documents of the event, the declaration and the roadmap. So all in all, a very positive event, very positive summit that indeed represents one step forward in the efforts to have this kind of partnership among the world's equals between the European Union and the African continent.
Mumiriri weEU muZimbabwe vaAldo de la Russia vari parunare muHarare.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vari mukuru wesangano reEconomita Global Capital vaChris Mugaga vanoti kusaenda kweZimbabwe kunokanganisa urongwa hwekukwezva vemabhizimisi vekunze.
Musangano weEU Africa Summit musangano unogaro shedzirwa, asi chichiri kushata pamusangano uyu inyaya yekuti unoshedzirwa muzvinongwa zvemaEuropeans. Ndiwo anotaura vanoda kuona pamusangano nevavasingadi. Asi chinozotirwadza ndechekuti zvimwe nguva uchaona kuti vamwe vanoshedza kumusangano uyu vari kubva kunyika dzisingakwanisi kunge dzichitarisa atinoti maraiti evanhu zvakanaka. Zvemukavanoziva kuti Egypt nehondo dzose dziri kubva kuEgypt nemakuzi akaitika kubva kwabvisa vamubaraki inyika isina kugadzikana munyaya dzepolitics kusvika nhasi, asi nhasi yashedza ikoko. Then kune dzimwe nyika dzisiri kurekognizwa kana kuti dzisingakwanisi kunge dzichinzi dzakazvimirira kana dzichitariswa munyika yeAfrica pasi pedumidzo reAfrican Union. Nyika idzo dzinoona dzichishedzwa futi ndizvigadzwe ikoko. Asi ukada kutarisa rimwe diri unobva vatiwo Zimbabwe kuwani kwavo iri pamatabhura akadaro ichitaura nevachina nedzimwe nyika zvinoita mukana wekubudisa pachena mamwe mafungiro anoitwa nevavo vanobata hombo dzemari kuti aiwa Zimbabwe haisi nyika isingade isingatarisi kana kuti isingarespekti maproperty rights. Zimbabwe inofanira kuenda irotsanangura kuti haisi nyika yekuti kana ukaudza mari yako mangwana inomuka isisi muyatsurwa nevanotonga. Zimbabwe inofanira kuenda irotaura zvakare kuti tiri nyika yakaita maelections edu 2013 maelections iwavo apedza kubuda kudaro takuda kutonga pasina kurwisana munyaya dzepolitics. Saka kushaikwa kwava Mugabe pamusangano wakadai vanogona kukutora kuti devawanyika vaikwanisa kunotsanangura nyaya yeZimbabwe. Sezvo tichiziva kuti kushaikwa kwemari kunogona kuchingotaurwa nechingezi vachiti liquidity crunch kuri kukuvadza kukura kweikonomi yenyika inoiyi. Asi hazvo vaivirira maEuropeans atarisawo dimimbira nokungana kwenyika uku achitiwo ngatisangane takaenzana nokuti izvo zviri kuitika ndezvekuti vekueurope ava nyange vachikundikanawo muyaya dzeupfumi hwavo huri kuwanisa dzimwe nguva havazobvumi kuudza vekuafrica kuti zvakatomera nguva inoi hatikwanisi kubudisirai mari. Saka mwari kurangotora musangano uyu kuti raingori dambe zvaro vanhu vari kunoungana vachimwatira vachida kutaura zvavo zvavari kurota.
Tochitarisawo vamwe vamugaga vanoti ivo kana zvinhu zvamira zvakadai zviri nanhazvo kuti Zimbabwe isimbise ukama hwayo nenyika dzekumabuda zuva uko kana kuti kuFar East munoti kudii nazvo?
Far East mamiriro yakaita vanhu vanofanira kunzwisisa kuti ukatarisa nyika dzinobva ikoko dzinosanganisira vana China vana Malaysia inyika dziyadziya dziri kuti idzo hadzinawo hadzinovenga pasi pano. Saka haisi nyaya yeZimbabwe yekuti iyo itiita kutarisa kuFar East, asi Far East yagara inoda kutarisa kwese nokuti iri kutsvaka zvirima, iri kutsvaka zvichirwa, iri kutsvaka kana vanoshanda chaivo chavo vachibhadharwa muhuro mushoma. Saka kuti titarise isusu urongwa hwenyika yedu tichiti tichagadzirisa mutemo wedu wakatarisa kuFar East, aiwa tinenge tichizvinyemera. Nyaya hombe haisi yekutarisa kuEast, nyaya hombe ndeyekusimudzirana, nyaya hombe ziri kutarisa mativi onse kwete kuEast Church muchizivawo kuti iyo East Church iri kutarisa kuEast ndiwo kunobva mari dzakawanda saka aiwa ndichitenderana nemufungo wekuti tikarisa kuEast Church.
Nyanzvi munyanzvi zvokupfumi vari mukuru wesangano reEconomita Global Capital vaChris Mugaga vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makateerera kunepfenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC.
Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repaintanet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorera zvakare website yedu www.voashona.com.
Kana muri muSouth Africa, munokwanisa kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokorera zvakare nhamba idzi 010-591-6465.
Kune avo vari muAmerica neCanada, munogona kunzwawo Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 712-432-5882. Nhamba idzi zvakare 712-432-5882.
Vari kuBritain, fonai panhamba dzinoti 0330-010-3344. Nhamba dzemuBritain zvakare 0330-010-3344.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Yambiro yedu tumpengo retsunami yabviswa munzvimbo dziri mahombekombe eChile zvichitevera kundengendeka kwepasi kwakaitika nezuro munyika iyi vanhu vatanhatu vakafa. Kundengendeka uku kwakanga kwakonzera kuti kutiza kwevanhu munzvimbo dziri mahombekombe kwegungwa rePacific. Kundengendeka uku kwakaitikira munzvimbo yakareba makiromita zana kubva kumahombekombe kwegungwa uye kwakakonzeresa kuondomoka kwezvinhu uye kuvharwa kwemigwagwa mikuru. Mutungamiri wenyika iyi amai Michelle Bachelet vakati chiitiko ichi idambudziko rinotyisa asi vakayambira kuti vanhu vasavhunduka.
Vakuru vakuru vezvekuchengetedzwa kweEgypt vanoti mabambo matatu aputika nhasi kunze kweCairo University mumwe mukuru mukuru wemapurisa akafa pamwe nemunhuwo zvake. Zvinonzi vanhu vakawanda vakuvara muchiitiko ichi kusanganisira vakuru vakuru vehurumende. Izvi zvinonzi zviri kuratidza kuti mhirizhonga yakadai yakanangana nevanoona nezvekudzivirirwa kwenyika. Mabambo aya akuwadzawo mapurisa anodzivirira mhirizhonga ayo angakamirira kuona kuratidzira kwanga kwakarongwa nevadzidzi vanotsigira vakabviswa pachigaro chekuva mutungamiri wenyika yeEgypt nechisimba vaMohamed Morsi pamwe nechikwata chinovatsigira cheMuslim Brotherhood.
Vakuru vakuru muAfghanistan vanoti bambo ranga rakateiwa pamunhu raputika rikarova muzinda webazi rezvemukati menyika muKabul, mapurisa matanhatu akafa. Mutauriri webazi rezvemukati menyika iyi ati munhu arwisa nzvimbo iyi anga akapfeka nhumbi dzemauto uye azviputitsira bambo iri paasvika pagedhe. Chiitiko chemhirizhonga iyi chaitika paAfghanistan iri kuita sarudzo nemusi wemugovera. Chikwata cheTaliban chinoti ndicho charwisa nzvimbo iyi uye chati munhu anga akazviteya nebhambu uyu apinda nemunzvimbo dzakawanda dzinosechwa vanhu asati ariputitsa.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJavet Moyo vanoti havafungi kuti hurumende yakafunga zvakadzama apo yakamisa kupinzwa kwezvirimwa zvakaita semiriwo nemichero munyika zvichibva kunze pamwe nekukanzura marezinesi evari kupinza zvinhu izvi munyika. VaMoyo vanoti hurumende yaifanira kutanga yagara pasi nevamwe vainodyidzana navo kuti inzwewo pfungwa dzavo. Vanotiwo havaoni varimi vemunyika vachikwanisa kugutsa misika yose uye vanoona sekunge zvichatonyanyoomera vachandi sezvo mitengo yezvirimwa inenge yodhura. Hurumende inoti yaita izvi senzira yekubatsira varimi vemunyika vanonzi vari kutadza kumuka neku nekuda kwekuderera kwemitengo yezvirimwa zvinobva kunze.
Sachigaro weAgricultural and Rural Development Authority kana kuti ADA vaBasil Nyabadza vakaudza nepfenyuro yeZBC nezuro kuti nyika iri kutenga kubva kunze zvinhu zvakaita sematomati chaiwo, izvo zviri kusiya varimi vemunyika vasisina kwekutengesera zvirimwa zvavo. Asi vamoyo vanotiwo dzimwe mhuri dzakamiswa mabasa dzanga dzoraramawo nekupinza zvinhu izvi munyika zvichireva kuti dzinenge dzarasikirwa zvakare kuburikidza nemutemo uyo. Zimbabwe yanga ichitenga kubva kunze zvekudya zvakawanda zvinosanganisira mukaka, mazai, nyama nechibage senzira yekuwedzera pane zvishoma zviri kuwanikwa munyika uye nekuda kwekudzikira kwemitengo yazvo. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Hatizvizivi kuti hurumende kuzosvika pakadaro vanenge vataura here nemastakeholders akasiyana-siyana nenyaya yekuti zvirima izvi zvinogona kutopinda munyika zvazvo nerusere kusina munhu anokwanisa kuzviona kana kuti necorruption inenge iripo. Chimwe chinhu ndechekuti iyo maproducers emuno muZimbabwe achakwanisa here kusupplya market iripo, tichakwanisa kuona here zvirima zvakadaro kumashelves, mafruits zvakasiyana-siyana patinopinda kumasupermarket. Saka zvino zvinogona kutoshayika kana vakwanisa kusimbisa zvavari kutaura izvozvo. Asi makore apfuura tamboona hurumende ichiintroducisa zvavanoti majuti vachiedza kuti vari kuprotekta local industry. Asi maproducts anga achingopinda zvavo mukati penyika but anenge ari very expensive nenyaya yekuti zvinenge zvakutonetsa kuti apinde. Don't think ifungo yakananga yakaitwa nehurumende kana vange vachida kupromota industry yetu. Tinofanira kuva tichikwanisa kurima kana kuti tishandisa technology inoshandiswa nedzimwe nyika toproducer zvakawanda kufanika zviri kuitika kune dzimwe nyika. That's the reason tichiimpota zvirima izvi kubva kunze nenyaya yekuti sisi tiri kushandisa equipment yekudhara. Saka costing side yetu inenge isina kumira zvakanaka. Tikuona maZimbabwans akati wandei achishaya zvino kana chitadza kuzviwana nenyaya yekuti zvinenge zvati dhurei zvemunoma hatizvikwanisi kuzvitenga.
Amuoni here danho iri richizoitawo kuti vana veZimbabwe vanga vachikwanisa kuzowanawo mabasa vakurima vachikwanisa kutengesa zvirimwa zvavo pane zvavari kuita izvonezvo kuti vakarima vanoshaya kwekutengesera?
Iyo zvino inyaya yekuti vanhu vanenge vachida kurima asi vanofanira kubatsirwa nemari yekuti vatange mabhizinesi zavo. Hapana vanhu vokupatina navo kuti vatange mabhizinesi zvakadaro. Ende kuti vakure ndeyekuti panova pane market panofanira pane vanhu vanenge vachivatengera. Saka ivavo vashoma vacho vanenge vakutotengesa zvinhu zvinodhura zvichashaya vanhu vanotenga zvinonetsa kuti vanhu vaexpand. Hazvimboiti kuti mabhizinesis edu akure nekuvharidzira zvinhu zvinobva kunze kwenyika. I think patinoita protection yeindustry yedu tinofanira kuivatsira iyo industry yacho nekuti iite zvinhu zvekuti tingakwanisa kuemploya vanhu vakati wandei.
Vanga vari munyori mukuru weZCT Yuva Jafet Moyo vari parunare muHarare.
Makateerera kune penyuro yenyu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano mukuru weEurope Africa Summit.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa cheLive Talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext message panhamba inoti 1202465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu paLive Talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda paweb pedu pa www.studio7news.com. Moenda pakanzi Live Talk mofona international access code yenyu panhamba dzinoti 1202617-2077 kuti mutaure paLive Talk muri kuBritain, America nedzimwe nyika.
Munhau dzedu dzemitambo. Sangano renhabvu yepamusoro-soro munyika repremier soccer league kana kuti PSL rinoti rakawana rutsigiro kubva kukambani Delta Beverages rwemari inosvika mamiriyoni ne matatu nemazana matanhatu ezviuru zvemadhora. Kushayikwa kwerutsigiro rwemari ndiko kwakapa kuti mwaka wenhabvu unonoke kutanga. Mashoko aya ataurwa nemukuru wePSL vaKennedy Ndebele pamberi pemitambo yegore rino iyo ichatanga nemugovera nesvondo. Zvikwata zvitsva mwaka uno zvinoti Chapungu, Band Rovers, ZPC Kariba nechiredzi. VaNdebele vanoti pari zvino zvinhu zviri kufamba zvakanaka uye vari kutarisira kuti zvinhu zvichafambawo zvakanaka gore rose. Mitambo iri kupakurwa nezvikwata zvichasangana zvinoti Au Mine ichikweshana neDynamos, Wange ichisangana neBuffaloes, Capes United ichitambawo neZPC Kariba, ukuwo Chapungu iri kukweshana neHighlanders, Chicken Inn iri kutarisirwawo kukwazisana neHarare City, Chiredzi iri kusanganawo neFC Platinum, Band Rovers yotsemurana neBlack Rhinos kuchitiwo Shabane Mine ichikweshana neTriangle. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura navaNdebele kuti tinzwe nezvekuparurwa kwemakwikwi emwaka uno.
Takwanisa kurinyiwa contract yedu neDelta Beverage kukafulaga premiership takapuwa $700,000 pachibugu trophy tikapuwa $500,000 and chatamba mitambo yembada muna September na November.
Ndezvipi zvikwata zvakakwanisa kunge zvichibva muDivision 1 zvichipinda muPremier Soccer League zvingatarisirwe nevatsigiri venhabvu zvitsva?
Zvakagamuchira Band Rovers, Chiredzi FC, Chapungu United neZPC Kariba zvichibva kumaDivision 1 leagues.
Tinoona zvimwe zvikwata zvanga zviri kuti zviri kutadza izvo kunyatsowana zvichikwezva vatsigiri zviri kuita kuti mitambo yenhabvu iyi vasawane cheruviri kubva kwairi. Pane zvamuri kuita imi here sePremier Soccer League kushanda nezvikwata zvakadai?
Vatsigiri vanotsvaga nemaclubs, havatsvagi nePremier Soccer League nemhaka yekuti munhu anochuza timu yake. Maclubs ndivo anofanira kuti ataure nevatsigiri kuti vatsigire matimu avo. Vakatamba mushe, vakaita marketing, vakaita fundraising activities, vachitengesa matisheti, vanogona kuwana support.
Pane zvimhingamupini zvamungati muri kutarisira kuti mungasangana nazvo here iro gore rino, uyezve muchange muchizvozvigadzirisa sei?
Gore rino tatogadzirira kuti mitambo yetu ifambe mushe, hationi kuti tinogona kusangana nemamwe maproblem. Asi maproblem anogara aripo, but maclubs ari kuda kutamba mitambo chete, hationi kuti tinogona kuita maproblems this year.
Muchatanga rini iwo mwaka wegore rino, uyezve pane zvikwata zvingani zvichange zviri pamitambo iyi?
Tine magames 8 pa weekend, asi tatanga negame richapuna mutelevhizhini na 1 o'clock neSaturday. Pachatamba Band Rovers neBlack Rhinos.
Vanga vari mukuru wesangano rePremier Soccer League vaKennedy Ndebele vachitaura vari muBulawayo naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Gunny Records.
One to them. You know when it's Christmas, they call me Father Christmas. But now it's dance our time, they call me Dance our Father.
Nako kambo paya pamakati kubva kuna Killer T na Shinzoman. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezonguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Mauto anorova zvakaipisisa nhengo dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai mumusha weruzhinji weHighfield Nase.
Musangano mukuru weEuropean Union Africa Summit unotanga muBrussels, Zimbabwe isina kumirirwa nekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakarambwa kuenda zvichitevera kunyimwa visa kwemudzimai wavo amai Grace Mugabe.
Sangano revashandi reZCTU roshora danho rehurumende rokurambidza kupinda kwezvirimwa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu toksia mina Sandra Nyera na Chris Kandemiri.